Kubva pavana vadiki vekreshi kusvika kuvakuru vanenge vari mufom 4 vose ava vachange vachimanikidzwa kuita zvemitambo izvo zvaiswa muurongwa hwezvedzidzo. Izvi zvataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima avo vati hapana mwana achabvumidzwa kusaita zvemitambo.
Development yemwana inofanira kutanga mwana paconception. But isusu tinozovabata vave pa4 years, 5 years vachipinda ECD. Saka tiri kuda kuti kutangira ipapo zvinhu zvakaita semasporting disciplines tidevelope matalents evana atinenge taidentify. Chikoro chega chega chinofanira kunge chiine enough sporting facilities. Sporting yacho iri part of the syllabus.
Vamabvima vanoti kunyange vanenge vari muform 6 avo vane vamwe vavo vanga vachikudza dzidzo yemabhuku kudarika mitambo vachange vachimanikidzwa zvekare sezvo mitambo iri iyo yave kubhadhara kudarika mamwe mabasa ese.
Vanhu vazhinji vanozikanwa nekuene mari yakawanda, be it football, be it basketball, boxing, vanhu vanenge vari musporting arena.
Vamabvima vataura izvi pamabiko aitirwa chikwata cheZimbabwe Special Olympics, icho chakauya nemhinduro 12 apo chakanokwikwidza kumakwikwi eSpecial Olympics World Championships ayo akaitirwa kuLos Angeles kuAmerica mwedzi wapera. Vamabvima vanoti kare kare vana vese vechikoro vaimanikidzwa kuita mutambo wekutwasanudza miviri wephysical education, asi izvi zvakamboregedzwa nenyaya yekushanduka kweupenyu muZimbabwe.
Even pataizviita kumasure takanga tisina emphasis yatave nayo iko zvino. Vazhinji vaionekwa sekuti kuita sport unenge uchitambisa nguva, but tinoda kuti tichinje thinking iko zvino. Saka tinogona kunge takamboti rasikei zvishoma panyaya iyoyo, but isusu as a ministry we have now realized the importance yekuti
zvichakadai. Vatambi veSpecial Olympics vanoti vakadzidza zvakawanda apo vakaenda kunokwikwidza kuAmerica mumitambo yegorofu nekumhanya. Muzvare Elizabeth Moyo, uyo akadzoka nemenduro yebronze, anoti akanakidzwa zvikuru achiti dai zvaidzokororwa anga achida kudzokera zvekare.
Ndakanakidzwa neenvironment, mabuildings nevanhu veko, they are very nice, vaititreata sevanhu. Everything was just good because it was my first time to experience izvozvo. So everything was good.
Munyaradzi Musariri, uyo akatora menduro yesilver, anotiwo vechidiki vanofanira kuita zvemitambo kuitira kuti vaonewo nzvimbo dzinonakidza sezvaakaita iye.
Ndakanakidzwa, yakari first time yangu kuenda kuAmerica. Ndakanakidzwa nekuona nzvimbo dzekuAmerica, kufamba, kuona zvinhu zvakasiyana siyana.
Zimbabwe yakatumira vatambi 15 kumakundano aya ayo akaunganidza vatambi zviuru zvitanhatu nemazana mashanu pamwe nenyika zana nemakumi mapfumba mwene shanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.